Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Gunyana 2022. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vechidikivawo nyangwe vakaendeswa kuNational Youth Seed Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototiri hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service.
Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina zvainobatsira vechidiki.
Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tingonzwa nguva diki diki pangoiswa notisi, takaona kukwira kwezinhara dzematoges yaikwira mumabhondi. Mari yaiendeseswa kuti kuna pasenja, munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nayekukwira kuvidza zvinhu oro usingakwiri.
Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzekukwira mabhazi zvakapetwa kaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo mhirizhonga ichiramba ichiitika pamisangano yokuti vanhu vape pfungwa dzavo pamusoro pekudzorwa kweNational Youth Service, sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvavadiki yeParliamentary Portfolio Committee on Youth Affairs vaOmega Svanda vanoti vari kunyora gwaro pamusoro pemhirizhonga dzakaitika pamisangano yaikurukurwa nezvekudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service. Gwaro iri richaendeswa kuparamende. Misangano iyi yakavhiringidzwa kuBulawayo nekuWatsomba kuManicaland nevanofungidzirwa kuti vadiki vebato reZANU-PF. Vamwe vakapinda mumisangano iyi vanoti vakarohwa pamisangano iyi nekuti vakange vachiramba kuti National Youth Service idzoswe. Vanongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vaudza Studio 7 kuti vechidiki havana chavanowana kuNational Youth Service, vachiti chinodiwa iko zvino mikana yemabasa.
Nyaya huru iripo apa pavahwande inyaya yokuti munyika hamuna kana dambudziko. Ngainditaure namashoko echingezi ndichiti hamuna shortage yenzvimbo dzekuti vechidiki vadzidziswe mabasa amaoko. Hamuna zvakare dambudziko renzvimbo dzekuti vechidiki vange vachidzidziswa mabasa akafanana kana nekuti vaite muunyanzvi muzvinhu zvakafanana neengineering kana kutobhururutsa ndege chaiko, kana kungava kuita magweta, kana kungava kuita varayiridzi, kana kungava kuita madhokotera. Vasingatodi kuita madhokotera vaya vanokwanisa kana kunge vachiita unesi, nzvimbo idzodzo dzizere.
Saka chisipo apa chii vaMabenga?
Chisipo munyika muno mikana, chisipo munyika muno mabasa. Ndosaka maane dambudziko raakuitika rekuti nyika yaakutrenera vamwe, yaakuti ikatrena mavarayiridzi vobva vamhanya kuenda kunana Rwanda, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana ivese vatrenwa, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana UK nedzimwe nyika dzakadaro. Inhau yekuti mamiriro ezvinhu munyika aita manyama amire nerongo yave nyika yakamira nemusoro kuita chamupidigori.
Zvoitwa sei vaMabenge? Chii chamuri kutyira?
Tikasabata nyaya yamabasa, vechidiki ivavo nyangwe vakaendeswa kuNational Youth Seed Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototiri hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service. Munhu anongobva kufomu 4 kana form 6 achiinda achinosvika achitrainwa kuita kuita musoja muto kuita mupurisa kana kunzi ainzi ari ku Air Force hazvidi National Youth Training Service izvozvo. Saka ndinoona sekuti izvo zviri kuitwa izvi zvinhu zvisina kunyatsa kufungwa neudzamu, zvinenge zvakuita sekuti vari kuda kuzviita vakaona sekuti vechidiki vanga vaine kahunhu kekushungurudza vaya, vakazochenjera uyezve vazhinji vavo vakazoti samukei vakura, kwaakuda kunzi kuchigadzirwa vamwe vechidiki vanenge vachisvika vachiita zvaiitika munguva dzana 2004-2005 hameno kumasure ikoko kwaishungurudzwa vanhu neNational Youth Service iyo zvatinoziva. Saka dambudziko riripo ndo rinofanira kugadziriswa mikana namabasa, kwete zvimwe zvatiri kuda kunzwa zveNational Youth Service izvi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri webato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoramba mashoko ekuti mhirizhonga pamisangano iyi iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Kambani yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yazivisa kuti kutanga nhasi china 1 Gunyana yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri uye ichange yave kubhadharisa nemari yemunyika pamwe nemari yekunze. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevafambi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vashora izvi vachiti mihoro iri kutambirwa nevanhu munyika haisi kuenderana nokuwedzerwa kwemari dzemabhazi kakapetwa kaviri pamwe nokushandiswa kwemari yekunze, vachiti vazhinji vari kutambira mari yemunyika. VaGoliath vanoti vachange vachiongorora kuti kambani yeZUPCO ichagadzirisa here zvinonetsa vafambi nemabatirwo avanoitwa mushure mokukwidzwa kwemari dzemabhazi uku. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaGoliath.
Zvinhu zvinorwadza kwatiri kuti kukwira kwemuchovha hakusi kuenderana nemari dzatiri kuwana, dzimwe dzinotambirwa kumabasa nemari dzinoshandirwa nevamwe vanoshanda vakazvimirira. Izvinhu zvinongotirwadzawo kuti dai zvichifambidzana mari idzodzo zvinhu zvakanaka, asi kukwira kuriita muhoro nemapesendeji mashoma, asi zvinhu zviri kungokwira. Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tongonzwa nguva diki diki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara matoges aikwira mumabhondi, mari iyo inoziviswa futi kuna pasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kuriita zvinhu muhoro usingakwiri.
Pane zvamuri kutarisira kuti zvigadziriswe nekambani yeZUPCO here mushure mekukwidza kwavaita mitengo uku?
Tinongotarisawo zvakare kuti motikari idzi dzinokodzera here kunge dziri pamugwagwa, uyezve tichikutarisawo futi zvinhu zvecustomer care kuti tive neukama hwakanaka pakukwira mabhazi nemuchovha. Nekuti mumadhorobheni mabhazi ari kuzara zvikuru, kune standing inenge iri kuitwa, vanhukadzi vanoti varenge vachishungurudzwa kana kuti vachikodzero dzavo dzichityorwa nekuti vanonzi vamire vakazemberana nevanhu vechirume. Zvavanoti izvi hazvina kuvanakira. Ndo zvimwe tikutakumbirawo kuti kodzero dzehama dzedu dzinorarama neurema kuti zvigaro zvavo zvinofanira kugara zviripo zvakachengetedzwa. Kana vakapinda mubhazi vanhu vanofanira kusumukira, hakuchisina zvakanyorwa kudharava, panga pakatonyorwa kuti zvigaro izvi zvakachengetewa. Kana zvaakudikanwa munhu anokwanisa kusumuka achipirawo hama dzedu dzinorarama neurema. Saka tikungoti izvozvi ndo zvimwe zvatiri kutarisa. Kodzero futi dzevanhu vakwegura, vanhu vakwegura futi vanofanira kukosheswa. Vanoti vanotukwawo zvakare kana vachikwira mabhazi kunzi muri kuenda kupi, kana kuti madi kudzokera kumba nguva dziripo ee hamusi kubva kumabasa. Vanoti izvi vanenge vari kuchorerwa kodzera kana kuti pachirungu kuabhuiswa nevanhu vanenge vechidiki vanenge vachibva kumabasa vanoti hanzi mutsvage mutaundi. Saka vanoti zvavazvifarire nekuti vanhuwo vakafana neiwo vanenge vauya kuzotenga mushonga kana kuzoita mabasa akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Mutungamiri weBotswana vamokwetsi Masisi vanotarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana murwendo rwemazuva maviri apo vachavhura gungano revarimi reHarare Agricultural Show nemusi wechishanu mushure mekukokwa nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Mutsamba yehurumende yeBotswana vaMasisi vachapinda misangano navaMnangagwa yekuziya mikana yekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakatsina mashoko aya nezuro pamusangano wePost Cabinet Briefing. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti vaMasisi vanotarisira Zimbabwe neziso rakasiyana nerevaimbove mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama, avo vaive vakabuda pachena kuti vaisafara neutungamiri hweZimbabwe. Izvi zvinoteverawo kukokwa kwakaitwa mauto eBotswana kumabiko eZimbabwe Defence Forces kuHarare kutanga kwemwedzi uno. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi zvamuri kutaura ukama hweZimbabwe neBotswana hunenge huri kuramba huchiita zvakanaka kubva kupinda kwakaita vaMasisi kuvamutungamiri wenyika. Tinoziva kuti kumashure uko vakama vakanga vasinganyanyise kunzwanana nevatungamiri veZimbabwe, ndokuti nevatungamiri nekuda kwekuti kunyange vaMugabe pavanga varipo, tinoziva kuti paita nyaya dzekuchinjana kuchinjanwa kwemashoko asina kumira zvakanaka pakati pavakama navaMugabe. Kunyange papinda vaMnangagwa hazvina kumhunya chinja zvakanyanya, nekuti tikatarisa kunyange gore rino chairo chairo muna February takaona nyika mbiri uko kwaiitaurwa zvakanaka nevatungamiri venyika idzi pamusoro peukama hwavo.
Ndingatarisawo kuti makatarisa mafambiro adzinoita nyika idzodzi, zvinganyanya kubatana padziri ndezvipi?
Panyika mbiri idzi ndinoona sekuti dzingabatana panyaya dzezveupfumi. Tinoziva kuti Botswana inozikanwa nenyaya yemadiamonds. Dzingabatanawo panyaya dzokurima, dzingabatana panyaya dzezvechinyakare, tingati nyaya dzeculture dzinobatana zvakare nekuda kwokuti dzinosheya maboundaries. Panyaya dzezvematongerwo enyika, tinoziva kuti munhoroondo yekusunungurwa kweZimbabwe pane vamwe vatungamiri kunyanyanya vezapu vaimboenda kuBotswana zvichidaro. Saka pano dzinodyidzana panyaya dzakati wandei chaizvo.
Ndingapedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti kunzwisisawo kwenyu nezvemitemo yemiganhu kumabhodha uku pakati peZimbabwe neBotswana zvimire sei mazuva ano?
Mazuva ano hatisi kunyanya kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya dzezvemiganhu pakati peZimbabwe neBotswana. Kana kuri kuti pane zviri kutaurika handina kunge ndazvinzwa, ndokuna nyaya yatingangode kuwedzeredza inogona kusaita kuti ukama hwenyika mbiri rumire zvakanaka inyaya yevana veZimbabwe vari kuBotswana. Tinoziva kuti nyaya dzatinonzwa kubva kuBotswana ndedzekuti vanhu vanombobatwa zvisina tsarukano ndikutaura zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunoshava kuBotswana ikoko. Pane kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa kwatinoverenga mumapepanhau kunoita kuti hurumende yeZimbabwe kana iri hurumende ine hanya nevanhu vayo inofanira kushungurudzika nekuti izvozvo hazvibudi zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti makomishina mazhinji eZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupomerwa mhosva yekutambira mari dzechioko muhomwe kubva kuvakuru vekambani yemafuta yeNational Oil Company. Zvinonzi kutanga kwegore rino, Sangano reZimbabwe Petroleum and Allied Workers Union rakakumbira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru weNational Oil Company vaWilfred Matukeni pamusoro pemashandiro avanoita pabasa, vachiti vakuru pakambani iyi vari kuba mafuta vachibhadharana mihoro mikuru uye vachimbunyikidza vashandi asi pasina chakaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Amgwadi, kwechiti udzaka kuti wadya jena abvumirwa kuenda kuEurope. Muchiti kwa nyika inovakwa nevene vayo. Ndokuvaka nyika hereko, wakaba mari yakasviba kuti tsva, wadya jena, waenda kuEurope. Muchiti kwa nyika inovakwa nevene vayo. Yezani PF haisi yecorruption, zani PF haisi yemhirizhonga. Chiche chamuri chiri kuitika amgwadi. Chitaura katiwe wo mugadiwe. Munyanya kutaura stereki, chitaura. Ani makavharira vana skala, makavavharira vakabaka vana skala ma 5 million makavavharira. Vana vadya jena vachibva va kuflya vakuenda kuEurope. Vakaba mari yema citizen, mari yenyika. Zanu PF corruption nesana munangagwa wenyu corruption ende musasora nangireke musasora doctor kuno South Africa uya akaburitsa chokwadi uya. Musamusora chamanjinyirira tamba ku South Africa chi. Maitsa makuda kuzama kuta sei kuti kwanze iye akakanganisa kakanganisa chi. Alright. Unya kutaurisa wangwadiwe. Uchishora maopposition party, uchishora vamwe vana. Usikuona zviri kuitika izvi. Wau usingaoni zviri kuitika. Wadya jena ari kuenda kuEurope kodi. Izvo makavharira sikala, makamuvharira chisikala. Uchirika sikala atende kukana kubuda. Mumujera asi kutozobuda mujera asi wadya jena kabuda mukamupa passport yake akarova pasi munangagwa misodzi yavana veZimbabwe haidonheri mahara kana kuti mugwadi wewe ka make sure panochinja president muZimbabwe make sure uzvisungire pamutomatisi ubve wafira ipapo kozi wakashungurudza macitizen wemugwadiwo utaura nyobvo rotaura nyobvo ndwenyanya unoti vamwe nyanya wendwenyanya. Tipindura yakachitudza kuti kwadya jena ari kuenda kupi. Vakaba mari yenyika yese makamusunga hamuna. Asi vana sikala vari kusapisiwa justice kuti makaponda more blessing. Makusunga sikala makumuvharira umu hamuchadi kuti abude. Sikala ngabude mujere. Tiri kuda UN iuye kokuita mafree and fair election kuno muZimbabwe. Mbavha dzevanhu dzeZanu PF mavharisa nyika yese zvevana Zimbabwe ari kutambudzika tiri kutambura. Nonsense.
Studio 7 apo mai chikanda kana kuti mai musara pambare pamatagarika pambare pano tichingoti votokumbira minamato minamato ngatingobetseranaiwo nemunamato kunamatirawo vasikala navasitole zvazooma nyika iya yakuinda kumawere zvazooma manje. Atenda angu Studio 7 ndineivo pambare.
Vedu woi makristu woi munoti tiri makristu nekwana mwazha ana Johan Marange ana Johan Masawei mese mazedzisi ana Mbungu munoti tiri pasi pehurumende kuita pasi petsoka dzamugwadi. Mugwadi mwamuona here zvakatakura pasi penyika iyi? Mabhaibheri munomaerenga munomadini? Muromo unotaura mugwadi pamusoro pemuntu wafa ngepolitics munozwa here? Kudenga kuna Mwari hapana chisikaperi. Chisikaperi ndirwo rufu rwega. Zvichapera izvo. Muri yekwamugwadi vana vake femili yakwe pane basa. Zvinondikudza maningi ngezvekuti mwazha unoti usikavhotere iwoni neZanu PF kudenga haendi. Kupatisa madhara akafunda maticha chichi hapana usikazi kufunda pakati pechechapo. asi mweshe munokono kupatiswa ngesimba raSatani. Mangwani muchazoiona video yekudenga ichitaura imomo muchite zvomunoita vanhu vaMwari. Ziyai Mwari, usapatiswa ngemaoni nawo ngematungamiriri enyawo. Ndatenda zvangu.
Makandipo vashamarari yedu yepastor Joseph.
Yaa, ndiruda kutaura nayo nhasi uno inhauya mugwadi. Mugwadi usafare uchinzwa munhu wese achitaura kungoti mugwadi. Ari pano mugwadi, ari pano mugwadi, ukati kupembedzwa. Hakusi kupembedzwa. Unoita munyama nazvoizvo. Ndezvauri kuitizvi. Zvokuti unonyatsoziva kuti nyaya iyi iri pachena inozivikanwa. Ndimi mazviita vezanupiyefu. Asi unoonekwa uchiramba, uchisora, uchitukirira pamusoro pazvo izvozvozvo. Ndinonzwa kukunyarira nezvaunoita izvo. Wakutoita semunhu asina kuenda kuchikoro nezvauri kuita izvo. Nyaya inoitwa nevezanupiyefu iri pachena chai chai iri pachena. Unoona uchiramba uchikakavadzana. Taimbove muzanupiyefu. MuzanupiyeFU taimbovemo tichiita misangano yacho tichaidawo chaizvo tichifungidzira kuti ichachinja. Hapana zvatisingazivi zvinoitwa imomo. Mhiko makatopanana mhiko kudhara. Kuti chekutanga usashoropodze mutungamiriri wenyika pajekerere. Hazvitendegwi. Kwai chero ukaona chakaipa pana munangagwa kusataura nyarara. Chechipiri mune muchikurudzira kuti rova, tuka, vhiringidza vari kuita musangano. Hausungwi, hauna chaunoitwa. Mapurisa chaiko chaiko makasosa makapedza makavaudza zvokuita. Kunga kumaCIO kana kumataredzi mhosva makasosa makapedza makavaudza zvokuita. Une muchizva kuti chero munhu akanzi asungwa asungwa haana zvaanonoitwa anonoregedza. Nhasi piyazi jamba akasungwa arimo hatimbonzi kushungurudzwa kwake kana kuita sei. Agere mushe samambo ari mumuzungu. Vana Jobstera kusapiwa ivi kusapiwa bell inhau yekuti makatovaudza kudhara magweta. Makavaudza kuti usavapedhewo ngavafiremo muchitokisi mujere ngavafiremo ndozvakaudza izvo tokutozviziva pasi rese riri kuzviziva ndozvamakaita vezanupiyefu asi mukabvunzwa hamubvumi mune muchiramba mutaura ataura uyu nhasi uno ati chinzvimbo chauri ichocho icho chaimbove neumwe munhu akachisiya uchachisiya mugwanda inguva isati yakwana ichakwana nguva uchachisiya. Iwe wega uri kuda kunyanya kuonererwa uchitaura zvisiri izvo uchishoropodza mapato akazvimiririra zvamunoita chaizvo zvaunenge waita chaizvo chaizvo unozviramba ende unongozvitoziva kuti unoramba apa uri kuseka uchiseka namose rugare uchiseka vamuzori wavaiita musangano wavo mukavavhiringidza vhiringidza nhasi wobuda uchiseka garika nekugarika kwako ikoko tichaona kuti uchasvika kupi nezvaunoita izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sondo rinouya Britain ichange yave nemukuru wehurumende mutsva anotiva vaBoris Johnson. Nhengo dzebato reConservative Party dzichasarudza pakati pavaRishi Sunak naAmai Liz Truss, avo vanoonekwa sevane rutsigiro ruzhinji kupfuura vaSunak. Muchikamu chino chinotarisa zvekuitika muAmerica. Mamirioni nemamirioni yevadzidzi muAmerica vakakwereta mari kubva kuhurumende yeAmerica kuti vadzidze muzvikoro zvepamusoro vacharegererwa zvikwereti izvi kusvika pazviuru zvinoita makumi maviri $20,000. Tabata vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Indiana muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya yezvikwereti zvewa nawe kuchikoro zvinobva kuhurumende inyaya yakashungu yakagara ichishungurudza wanhu kwemakore mazhinji chaizvo. Wanhu wakawana zvikweretizo zvozvokuenda kuchikoro wanonzi wane $1 trillion akawanda ezvikwereti. Saka zvakunetsa kuti wabhadhare zvikwereti wachionawo imwe mari yekuzvichengeta yekuchengeta mhuri dzavo. Saka President Biden wakawendisa kuti kana wawa president wachaderedza mari inofanira kubhadharwa nemunhu wega wega. Saka munhu wega nechikwereti kuhurumende anogashira mari inosvika iri pasi $120,000 pagore achabvisirwa $10,000 asi ozobhadhara imwe. Asi waBiden wari kuramba wachinzi ngawafunge futi panyaya iyoyo. Ko wari kunzi kuvangodi kupo angoregerera kuti mari hauchabhadhare ngekuti zvinobatsira kuwaka upfumi hwenyika. Wanhu kana wasabhadhare kuhurumende mari yao yaunga ufana ubatara mari yacho iyo wachazoisendesa kukudza upfumi hwenyika, kutenga zvinhu, kutenga mota, kutenga dzimba, zvese izvozvo.
Ndinoona sokuti pane kusafara kana kuti kusawirirana pakati pebato Democratic Party neRepublican Party panyaya iyi, uyezve ndinoita sokuona kuti kune vamwe vari Democratic Party vanoita sokunyunyuta nenyaya iyi. Chii chiri kunetsa apa profesa? Sei vanhu vose vasingamanyiri kutambira zvakaitwa navaBiden izvi?
WeRepublican Party hawasi kuda, wanoda zvavo kuti mari ideredzerwe, asi hawadi kuti kuderedzwa kwacho kuitwe pasi pawa Biden. WeRepublican Party hawana kumbogara muupenyu hwavo wakasapota nyaya yekuti zvikwereti zvideredzwe. Saka wabvumirana chimiro chavo ndechekuti kana wakakwereta mari, kana wakapuwa mari nehurumende unofanira kuidzorera. Manje tiri kutarisa $1 trillion akawanda. Wanhu vari kubva wakagraduata muzvikoro wanozoiona kupiko mari yekuti wandike wabhadhare zvikwereti nekuumba misha dzavo, dzimba dzavo, mburi dzavo. Koziva kudiwi remadhemokrats, kune riri diwi remadhemokrats anoti 10,000 idiki, madiki kubva mangoregerera yese yakadaro. Saka waBiden wari kunzi ngawambofunga futi panyaya iyoyo kuti wangobvisa chikwereti chacho. Kune vamwe vanhu vane zvikwereti wasati waibhadhara wakagraduata makore mazhinji chaiwo, wasati wabhadhara. Saka wari kunzi chingoregerai vanhu zvikwereti zvacho izvozvo ngazvive iyo inonzi human capital investment. Human capital investment kutraina vanhu, kudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuwaka upfumi hwenyika.
Munoona sekuti nhano yakatorwa navaBiden iyi ine chekuita here nesarudzo dziri kuuya dza 2024 nedzidzo dziri kuuya gore rino?
Kwete, kubvira pavakatangisa kukampena waBiden waitara nazvo, chivi chavakapromisa wasati watomboita maelections. Saka handisi kufunga ba kuti waBiden wari kuitira wakatarisira kumaelections kwaNovember. Wamwe wangafunge kudaro zvavo, asi chivi chavagara wakaplana kwenguva yakareba chaizvo.
Avo vange vari vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica, muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina chainobatsira vechidiki. Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.